Bumbiro remutemo rakagadzikwa kuTexas rakaita iro mutemo panguva dzemidnight nezuro. Unoti uyo wese munhu achabvisa nhumbu kana kuti chiremba achibatsira munhu kubvisa nhumbu inenge yasvika iyo 6 weeks anogona kupiwa fine inosvika iyo $10,000. Mutemo uyu hauenderani nezviripo paRoe versus Wade kuSupreme Court. Unotiwo mutemo unotiwo vanhu vanokwanisa kubvisa nhumbu kusvika kuma 22 weeks, 5 months.
Vanobvumidzwa kubvisa nhumbu zviri pamutemo ndevapi?
Vanokwanisa kubvisa nhumbu ndivaya vanenge vasati vasvitsa 6 weeks kana kuti pasati pabatwa fetal heartbeat fetus iri mudumbu.
Ko vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu ndevapi?
Vanobatwa nemhosva ndavana chiremba kana wese zvake anenge achinzi abatsira munhu kubvisa nhumbu iyoyo.
Dr. Dendere, mutemo uyu unoenderana here nemitemo yeAmerica?
Mutemo uyu unoenderana neSupreme Court yatinoti Roe versus Wade, inoti iyo munhu anokwanisa kubvisa nhumbu kana yasvika pa5 months.
Vari kushora mutemo uyu ndevapi uye vanotii?
Vari kushora mutemo uyu vanoti unojenyerera vanhukadzi. Unotiwo vanhukadzi havazivi zvakanakira miri yavo, asi chimwe ndechekuti vanhukadzi vazhinji vanenge vasati vaziva kuti vava nepamuviri panobata 6 weeks. Vanhu vazhinji vanowanzoziva kuti vabatwa nepamuviri kana dzava kuma 8 weeks yatinoti 2 months.
Ko masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi anotii pamusoro pemutemo uyu?
Sangano anorwira kodzero dzevanhukadzi vazhinji vavo vanopokana nemutemo uyu. VePlanned Parenthood ivo vanopaiwo maabortions ari free nemamwe maservices anodikanwa nevanhukadzi. Vabudewo vachiti mutemo uyu unonyanyisa kubatirira vakadzi, vanhu vatema nevaya vanobva kumhuri dzisina mari. Chanyanyisa kunetsa pamutemo uyu zvekare ndechekuti hausarudzi vaya vanenge vabatwa varepwa kana kuti macases eincest. Havana basa nazvo kuti munhu abatwa nenhumbu sei. Vari kungoti so long munhu ane nhumbu kunyange ari mwana aitiswa pamuviri nababa wake, vari kuti mwana iyeye anofanira kuchengeta pamuviri ipapo. Vanoona nezvevanhukadzi vari kuti hazvisi fair uyezve zvinotokonzeresa damage yakanyanyisa kuvanhukadzi. Kwetawo zvezvekare zvokuti vari kuti kunyange zvaonekwa kunzi mwana ari mudumbu haasi viable, ane zvirwere zvakawandisa kana kuti pamuviri pacho panokwanisa kuuraya mai, vari kungoti panofanira kuchengetedzwa.
Munoziva here kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vanofungei pamusoro pemutemo uyu?
Mutungamiriri wenyika vaJoe Biden vati ivo mutemo uyu hauenderani nebumbiro remutemo reAmerica uyezve unodzvinyirira vanhukadzi. Varakidza kusafara chaizvo nemutemo waiswa nevanhu vekuTexas.